Wangu nasi tatura mashoko ekuti tava kuvhura nzira itsva, gwara idzva, mafambiro matsva. Tinoona kuti panga pachiita musikanzwa, tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe matakanana ari kukonzerwa navamunangagwa nezanupf vachienda kunoita zvokutamba nepfungwa dzevanhu.
Munorevei apa? Vachamisa mukajekesa.
Vanhu vakavhota zvakaita mutsindo, vanhu vakavhotera mutungamiri wavanoda kuti ave mutungamiri wenyika. Ivo vakaenda vakanoita zvavakaita, vakaridza ngoma yavo nokuridza ngoma nedemo. Tikaonazve pavakasarudzwa kumaparamende avo vadzokazve vatsvaga chituhwani chaakutumwa kuenda kunorova vaya vakanga vasarudzwa nevanhu. Toti ngatichiita kuti tigadzirise mabhisa yenyu vanhu zvisiri pamutemo, tidzokororozve sarudzo. Even dzine dambudziko idzodzo toona vadzokazve vauya nematare edzimhosva. Saka tati zvazonyanya makuenderera, hatibvumi mahumbwe, hatibvumi matakanana. Nyika haisi yomunhu umwe chete, nyika inobatsiranwa. Kana uri nzou ziva kuti kuna svosve, svosve ane simba rakewo, anopinda munzeve mako ukatofa. Saka zvose zviri mumaoko amwari.
Munorevei apa?
Isu tinoziva kuti Mwari wamasimba ose wakakura kudarika bato kana kudarika mutungamiri ape zvake, nokuti Mwari ndiye muridzi wepasi rino. Hakuna anogona kuzviita maningi ndara kana kuzviti ndiye mwene kana kuti ndiye vene. Mwene ndo umwe chete ari kudenga. Vanozviti vene kutosaziva, nokuti hakuna vene venyika. Nyika ndeye mwene Mwari wamasimba ose.
Vanhu varikuda kuziva kuti ndeapi matanho amaakutora zvamaakuti masiyana nezvetripc.
Tokugadzirira gwara rekuti nyika ino ive neutungamiriri hutsva, nyika ino ive nehurumende yevanhu, nyika ino ive nekugadzirwa kwezvese zvakakanganiswa. Ndosaka muchiona korera dzasumuka idzi, ndosaka muchiona kusanaya kwemvura nekusanaya zvakanaka, kuchitonzi kuchaita drought. Zvinokurakidza kutsamwa kwedenga nemabatirwo anoitwa vanhu, nokusvinyangwa nokumbunyikidzwa kunoitwa vanhu mumaruwa, vachivhundusirwa, vachimanikidzwa kuita zvunhu zvinosingafambi zvakanaka. Saka ndosaka tati aiwa, tine urongwa hwaakuuya hutsva hunofanira kutarisirwa nenyika yeZimbabwe, tichigadzira kuti nyika ino ifambe. Chinosumudza nyika harisi bato, chinosumudza nyika vanhu, chinosumudza nyika vagari takabatana sevana veZimbabwe. Zvatakaita munguva yehondo kuti takabatana pamwe chete tikaziva kuti hondo yedu ndeyei, tikaziva kuti hondo ndeye kuti tive nekuzvitonga kuzere. Ndizvo nhasi tinofanira kutarisa pamwe chete, kuturika denga hubatsirana, zvanza zvinogezana.